Zvina zvina kumira zvakanaka kune veruzhinji munyika sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira uko nzvimbo dzakawanda vanhu vasina kana chekunonga muminda nekuda kwekuti mvura iri kurambira mudenga. Mitengo yezvinhu yanyanya kukwira kubva zvatanga kudhura mafuta ekufambisa edzimotikari uyewo kushomeka zvakanyanya kutarisirwa kuita gorosi, mafuta ekubikisa nezvimwe zvichikonzerwa nekurwiswa kweUkraine neRussia iyo yatemerwawo zvirango zvakawanda. Kaomarara zvokonzera kusagadzikana pasi rose. Mitengo yehupfu, shuga nezvimwe zvakawanda yakawedzerwa uye zese iri kurongawo kuwedzera magetsi ichiti vanhu vari kubhadhara mari shoma zvotarisirwa kuwedzera zvedambudziko remitengo yezvinhu. Mumwe mugari wemuHarare, amai Rita Chikoto, vanoti kukura kwechingwa kuvashaisa mufaro.
Tada kuti asavana lobeuzi tongoti vatova kumaaraundi 240 bhekasini around 280 mumatakishop kesh. Saka makwiriro echingwa haachanyatsonzwisisika, takutoshaya kuti vana tichavaisira chii mumalunch books nekuti chingwa chaakudhura.
Izvi zvatsinirwawo navanowakatene.
Now zvinhu zviri kukwira especially mumashops, chikafu zvacho chakwira, masaralis edu isusu acho haasi kuchinja.
Sachigaro vesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara, vanoti hondo yekuUkraine yava kupa kuti vakwidzewo mitengo.
Nyika yeRussia neUkraine dzabatanidzwa dzese dzinokohwa gohwo ringaite 25% gohwo rese rinodiwa pasi pano. Nokuda kwehondo iri kuitika kuUkraine, mutengo wegoros wasumuka zvakaoma pasi rose. Muzimbabwe taonamo mutengo uchisumuka kubva pa$475 per ton kusvika pa$685.
Vamusarara vatiwo dzimwe nyika dzinorima gorosi dzinogonawo kutadza kutengesa gorosi nekuda kwehondo iyi.
Tingangoita dambudziko rekuti vamwe vangabva vato dzimwe nyika dzinokohwo gorosi zviri pamusoro, kana dzatinga dziri mutop 5 dzinokunge dzichizoenda mwedzi uri kutevera dzaakumisa gorosi zvachose.
Vamusarara vanoti vatotangawo nhaurirano nehurumende yekuti nyika yezimbabwe ikwanise kugara yatenga gorosi rinodiwa, pamwe nekuona kuti nyika yasimudzirawo kurimwa kwegorosi. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vatsinhirawo vachiti pese panongokanganiswa mafambiro ezvinhu zvichizova zvishoma pane zvinodiwa zvinokonzeresa kukwira kwemitengo.
Supply yakakanganiswa, global supply yakakanganiswa, madisruptions akaitika in terms of kulodwa mashipments zvinoita kuti mitengo ikwire nekuti zvinoaffecta supply.
Vachitambara vatiwo hondo iyi ikaramba ichienderera mberi icharamba ichikanganisa mitengo yezvinhu zvakawanda munyika, vakapa muenzaniso wekukwira kwemafuta ekufambisa edzimotikari munyika. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vatiwo kumiswa kwekufamba kwengarava dzinofanirwa kuuya negorosi zvava kutokonzeresa kukwira kwemitengo yechingwa nezvimwe zvinoshandisa gorosi.
Chekutanga, gorosi racho rinenge raakudhura. Chechipiri, rinenge risiri kuwanikwa zvakanyanya.
Munyori muZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanotiwo vanoshungurudzika zvakanyanya nekukwira kwemutengo panguva iyo mari dziri kutambiriswa vashandi dzisiri kuchinja.
Tagara tichingochema nguva nenguva kuti zvatinotambira kana kuti zvinopiwa vashandi nemaemployers hazvisi kuenderana nezviri kuwanika kumashops. Mitengo yemagoods and services yagara ichingokwira kusina zviri kuitika kunze uko, kana kusina hondo dziripo.
Kusanaya zvakanaka kwemvura, kushaya simba kwedhora remunyika, chirwere checovid-19 uye kusagadzikana kwezvinhu pasi rose nekuda kwekurwiswa kweUkraine neRussia kunonzi kuchapa kuti vakawanda munyika nepasi rose vanonge svosve nemuromo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.